Joshua chitsauko chechishanu. Zvino madzimambo ose avaAmoni aigara kumavirazuva eJorodhani namadzimambo ose avaKenani vaigara pedyo negungwa vakanzwa kuti Jehovha akanga aomesa Jorodhani pamberi pavaIsraeri kusvikira vayambuka. Mwoyo yavo yakarukutika vakasazova nokushinga nokuda kwavaIsraeri. Panguva iyoyo Jehovha akataura naJoshua akati, “Gadzira mapanga amatombo anopinza ugodzingisa vaIsraeri zvakare.” Naizvozvo Joshua akagadzira mapanga amatombo akadzingisa vaIsraeri paGibhe Harorati, chikomo chezvikanda zvepamberi. Joshua akavadzingisa nokuda kwechikonzero ichi. Varume vose vakabuda muIjipiti, varume vezera rehondo, vakafira munzira mugwenga mushure mokubuda muIjipiti. Vanhu vose vakabuda vakanga vadzingiswa, asi vose vakaberekwa mugwenga vachibva kuIjipiti vakanga vasina. VaIsraeri vakanga vafamba mugwenga kwamakore makumi mana kusvikira varume vose vaiva vezera rehondo pavakabuda muIjipiti vafa, nokuti vakanga vasina kuteerera Jehovha, nokuti Jehovha akanga apika kwavari kuti havaizoona nyika iyo yaakanga avimbisa madzitateguru avo kuti achatipa, nyika inoyerera mukaka nouchi. Zvino akasimudza vanakomana vavo pachinzvimbo chavo, uye ivava ndivo vakanga vasati vadzingiswa naJoshua. Vakanga vasati vadzingiswa nokuti havana kunge vadzingiswa munzira. Shure kwokunge rudzi rwose rwadzingiswa, vakagara pavakanga vari pamisasa kusvikira vapora. Zvino Jehovha akati kuna Joshua, “Nhasi ndabvisa kuzvidzwa kweIjipiti pamuri.” Saka nzvimbo iyoyo yakanzi Girigari kusvikira nanhasi. Madekwana ezuva regumi namana romwedzi, vaIsraeri vari pamisasa paGirigari pamapani eJeriko vakapemberera Pasika. Zuva raitevera shure kwePasika, musi wacho ichaiwo, vakadya zvimwe zvezvibereko zvenyika iyoyo, chingwa chisina mbiriso nezviyo zvakakangwa. Mana yakabva yaguma musi wakatevera shure kwokudya zvokudya zvenyika iyoyo. VaIsraeri havana kuzova nemanazve, asi vakadya zvibereko zvenyika yeKenani gore iroro. Zvino Joshua akati ava pedyo neJeriko, akasimudza meso ake akaona murume amire pamberi pake akabata munondo wakavhomorwa muruoko rwake. Joshua akaenda kwaari akabvunza achiti, “Uri mumwe wedu here kana wavavengi vedu?” Iye akapindura achiti, “Kwete, asi ndauya ini mukuru wehondo yaJehovha.” Ipapo Joshua akawira pasi nechiso chake akanamata uye akamubvunza achiti, “Ishe wangu, mune shoko reiko kumuranda wenyu?” Mukuru wehondo yaJehovha akapindura achiti, “Bvisa shangu dzako mutsoka dzako, nokuti nzvimbo yaumire itsvene.” Joshua akaita saizvozvo.